Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 2 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiro Ramaphosa vakatarisana nedambudziko rinogona kuvabvisa pabasa pamusoro penyaya yemari inonzi yakabiwa mumba yavo kupurazi ravo. Pane kusawirirana mubato reCitizens Coalition for Change pamusoro pemari yezvikwereti iri kupiwa nhengo dzeparamende nemakurukota ehurumende. Sangano reProject 4263 rinoenda kumatare kuti ripihwe gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiro Ramaphosa vatarisana nekubviswa pachigaro nenyaya yokupamba uye kupa vharamuromo vanhu vakaba mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica kana kuti US 4 million papurazi ravo muna 2020. Mari iyi inonzi yakabva mukutengesa nyati. VaRamaphosa vari kutiwo mari yakabiwa ishoma pane iri kutaurwa. Tabata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo rekimukonza kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya vaRamaphosa mamirira yakaita haana kunyatsomira zvakanaka nekuti kune panel yakaiswa neparliamendi yemusouth Africa vachishandisa mutemo yavanoti section 89. Saka panel iyoyo yakawana zvichinzi vaRamaphosa vane zvavakakanganisa vakatyora mamwe masections econstitution nemimwe mitemo yemusouth Africa. Saka pari kunzi vane nyaya inoda kuongororwa kana kuti nyaya dzinoda kuongororwa pamusoro pemaitiro avo aya zvinogona kuita kuti vagone kubviswa muhofisi neprosesi yatinoti muchirungu impeachment. Saka mamirira zvakaita haana kunyatsomira zvakanaka kuna vaRamaphosa nekuti kutaura kwatiri kuita kuno vanga vachitarisirwa kunzi vange vachitaura vachitora nhauro kuvana veSouth Africa asi havana kugona kuzodaro nekuti zvabuda muhofisi mavo ndezvekuti vari kuda kumbotaura nevamwe vavari kuti vakakosha kuti vawane mazano ekuti vangabata nyaya ise. Uyezve tiri kunzwa kuti ANC National Executive Council yanga ichifanira kusangana yamira yati ichasangana namangwana. Saka ndoo mamirira zvakaita hapana kugadzikana muSouth Africa nekuda kwenyaya iyoyi yavaRamaphosa.
Professor Mukonza, chii chakamboitwa navaRamaphosa chavasvitsa apa?
Chakaitwa navaRamaphosa ndechekuti kupurazi kwavo kwakanzi kwakawanikwa kuine mari. Uwandu hwemari yacho hausati wazivikanwa, hausati wanyatsobuda pachena, asi kwakawanikwa kuine mari yekunze kweSouth Africa yemadhora ekuUnited States. Mari iyoyo ndokunge yabiwa nechizvarwa chekuNamibia. Zvinonzi vaRamaphosa vanenge vakataura nemutungamiri wekuNamibia ndokubva chizvarwa chabatwa. Saka ipapo ndopane nyaya iri kunzi vaRamaphosa vane mitemo yakati wandei yavakatyora pachitiko ichochi. Havana kubira nyika mari, asi mukuwanikwa kwemari yekunze kupurazi kwavo, mukuzobata kuzoita kuti chizvaro chekuNamibia chabawo mari iyoyo chidzoke kuSouth Africa nezvakazoitika ipapo. Pari kunzi pakatyorwa mitemo yakati wandei inova zvisingatarisirwe pamutungamiri wenyika.
Saka Professor, munoona kuti zvichafamba sei, zvichaendana papi?
Pane zviviri zvinogona kuitika. Chekutanga chinogona kuitika ndechekuti Ramaphosa vanogona kusiya basi pachavo. Ndozviri kutarisirwa nevamwe kuti vachangoti ayo nekuda kwenyaya iyi nekuda kweudzamo hwayo ini ndakumbosiya basa reutungamiri weSouth Africa ndombotarisana nenyaya iyi pamberi pangu. Chechipiri chinogona kuitika zvakare mukateerera vanovatsigira vari kubuditsa mashoko iwayo ndechekuti vanogona kuti aiwa zvepanel iyi haina kuti ndine mhosva, saka handina chinoita kuti ndisiye basi. Naizvozvo handeimberi tiri kuziva kuti vakatarisana necongress ichasarudza mutungamiri weANC muna December muno, saka vanongoti handei kusarudza. Asarudzwa nevanhu, kana ndasarudzwa nevanhu toenderera mberi zvichingodaro. Asi vakasarudza nhanho yechipiri vanogona kusarudzwawo kuita mutungamiri wenyika, asi pane kunetsa kuchange kuchiita utongi hwavo pamberi apo, nekuti nyaya iyi inoramba ichingodzoka ichingodzoka uyezve inosvibisa zita rebato ravo reAfrican National Congress. Saka ndoma maonero andinoita kuti nyaya iyi ingangofamba nayo nematarisiro atakaita.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Zvinonzi pane kusawirirana mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamusoro penyaya yezvikwereti zvokuvaka dzimba pamusoro penyaya yemari yezvikwereti zvekuvaka dzimba kana kutenga motikari zviri kupiwa nehurumende. Nhengo dzebato iri dzakaita musangano muHarare nezuro kuzeya nyaya iyi asi dzikatadza kuwirirana. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare paramende vaProsper Mutseyami kubva nezuro vange vasiri kupindura mibvunzo yavari kutumirwa neStudio 7, asi kunyangwe mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kushora nyaya yezvikwereti iyi. Nhengo dzavo dzasangana muHarare dzakawanda dzati dzinoda kutora mari iyi sezvo dzichiti haisi kubva kuZANU PF asi kuhurumende. Dzinotiwo iyi inyaya pakati pemushandi nemushandirwi sezvo dzagara dzichinyunyuta kuti dziri kupiwa mari shoma. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, mutungamiri weCCC vaChamisa vakati nhengo dzeparamende idzi dzicharangwa nevavhoti.
Ndakavaudza kuti kana mukasaita zvakafanira vanhu vakakumirirai uye vachakurangai zvakaomarara. Iyo ndakapedza navo, handibvume uye handitenderani kana kutsigira zvakaitika. Handibvumirani nekuti vanhu vangataure zviraramo yavo veruzhinji vachitambura sekutambura kwavari kuita.
Muumiriri weNorton mudare paramende Vatemba Muliswa avo vakazvimirira vakazivisa kuti makurukota vatevedzeri vavo pamwe nenhengo dzeparamende vainge vapiwa zvikwereti zvekutenga dzimba zvinosvika 500,000 US pamunhu kumakurukota, 300,000 pamutevedzeri wemakuru retake, 300,000 US pamutevedzeri wegurukota pamwe ne 40,000 US panhengo yeparamende imwe chete.
Towards the end of their term they would rather get the little that they have, that's why they've been given 40,000 as
a saka pakupera kwetemu yavo ndosaka vachitambira zvishoma, ndosaka vakapiwa ma 40,000 sehousing allowance asi maminista akapiwa 500,000.
Nhengo dzeparamende dzinoti pamari yadziri kupiwa sechikwereti dzinokwanisa kutenga imwe motikari kana nzvimbo yekuvakira imba. Mutauri weMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vabvuma kuStudio 7 kuti nhengo dzebato ravo pamwe nemamwe mapato ari muparamende dzakapiwa mari idzi.
Mari idzi dzichiri kubhadharwa mamembers of parliament vese vezano veMDC veAlliance vese hapana aramba kutora mari idzodzo. Vapuwa vari kupuwa from vane masenemes ekutanga in the alphabetical order, saka vachapera vese vachingopuwa mari idzodzo. Vakawanda veTPC vatowana mari idzodzo nekuti vane mazita akadaro. Saka hachisi chinhu chatingati ndechebato iri kana kuti iri ndecheparliament.
Vapupura itogarepi vanokokera nhengo dzezanu PF vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvisiri chokwadi pamusoro penyaya iyi, vakati titaure nemunyori weparamende vaKennedy Chokuda. Nhengo dzeparamende dzakawanda kubva kumapato ese ari matatu ari muparamende dzaramba kutaura nezvenyaya iyi. VaChokuda varambawo kutaura nezvenyaya iyi vachiti zvibvumirano pakati peparamende zviri pakati payo nenhengo dzayo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kudya nhoko dzezvironda munyika uye zviri kuitika zvaratidza kuti nyika haina vatungamiriri.
Ndokuratidza kuti tashaya vatungamiri muZimbabwe. Ndokuratidza kuti hatina vatungamiri muZimbabwe.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano rinokurudzira nekubatsira vanhu zvikuru vechidiki kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti magweta aro aenda kumatare kuti amanikidze Zimbabwe Electoral Commission kuti ivape magwaro evavhoti kana kuti voters roll anogona kushandiswa pamakombiyuta kwete akadhindwa pamapepa. Zek inoda mari inoita zana nemakumi masere nemanomwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica kana kuti $187,000 kuti iite izvi. Mukuru weproject vote 263 vaYoungerson Matete vanoti gweta ravo vaDenford Halimani vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakaendesa nyaya iyi kumatare nezuro.
Akatanga mukomatanonoka ndechekuti sangano reproject for 263 rinoshanda chikudzira vechidiki kuti vange vachiparticipata munyaya dzemaelections rakaenda kana rakanyorera tsamba kuZEC musi wa7 November mwedzi wapfuura richikumbira voters roll riri muatinoti electronic format. Saka mazuva maviri commission yeZEC musi wa9 November yakatiresponda kana kuti yakatipindura patsamba richiti haisikwanisa kutipa voters roll riri muelectoral format, chitokwanisa kutipa voters roll riri pahard copy uye chinge tichibhadhara mari inosvika $187,000. Saka zvinova izvo zvatakaona sekuti zvanga zvisiri pamutemo unova bumbiro renyika uyezve neatinoti Electoral Act pachirungu. Saka takagara pasi nemagweta edu tikaona kuti zvakakodzera kuti tinge tichienda kumatare dzemhosva kuti tinge zvinhu zvakada zvinge zvichikorektwa. Ndosaka maona nhasi tapisa zvibaro redu kuti taenda kumatare dzemhosva kuti tipatiti pachirungu tikombeoze kuti inge chitipa voters roll sezviri pamutemo sinotaura izvo section 62 subsection 1 of the constitution inotiyo mugari wese wemuZimbabwe ane kodzero kunge achiaccessa information yese iri maoko mehurumende kana mainstitutions ehurumende. Uyezve zvichitinwa nebumbiro reatinoti electoral act rinotiro subsection 21 noti seki inofanira kunge ichipa voters roll kune ani nani zvake anenge apuzwa muchirwara chemuZimbabwe kana kuti itse organization inonzi pachirungu legal inonzi pachirungu langire elegal organization vanenge vachivapa voters roll informati vanenge varequesta either in hard copy or in electronic copy. Ndozvaita kuti tinge tichienda kumatare pazuva ranhasi.
Kana makatarisa basa ramunoda kuita, musiyano wacho ndeupi kuti mapiwa riri electronic form kana kuti mapiwa riri ari mapepa akadhindiwa?
Okay, nyaya ine tikatanonoka ndeyekuti tikapiwa ari mapepa namba one zvandakotera kuti zeki iri kuchaja dhora pekopi ende makopi enational voters roll anosvika 187,000. Zvinova zvokuti tinogona kunida toro inenge yakakura zvisingaiti tinge tichikwanisa kumachengeta uye nemagonyeti anoti maut trust aya kana ari 10 or 11 tinge tichikwanisa kumatrasura kubva pazeki. mari kuma 187,000 zvinova zvisingakwanisi ende chechipiri ndechekuti hadhikopi haripasi kunge hatipasi kuri odita kana kuri verifier information inenge nhosi inenge yakakurisa tinokwanisa kungoita izvozvo paelectronic copy nekuti isika kushandisa voters roll iri kukodita kuti tione kuti voters roll vakushandisa palimitation harina here atinoti mabhosi voters maanomalies saka tirikuona sekuti hadhikopi haripasi kunge tichiita basa vatinoda kunge tichiita in a short space of time nekuti kana muchirangana museki yasara ichabudisa maboundaries imwe zvinowatiri saka tikapiwa mahadhikopi haripasi kunge tichinge tichimaudita tione museki yakaita basa rine mazeri kana 20
saka pachine nguva here yekuti mukapiwa soft copy yamuri kuda pachine nguva yekuti mukwanise kuita basa ramoda kuita
ichokwadi nguva ichiripo kana tikapiwa soft copy tinokwanisa kunge tichiodita tichiona nekuti takatsvaka team yedu yemaIT expert inokwanisa kutibatsira sekuti muvhiki rimwe chete tinenge tavakuziva kuti mavoters vedu reclaiming kana kuti kwete ravanga vakakashandiswa necommission for delimitation kuti vaivo vanenge vakubudisa maboundaries avo tinenge takakwanisa kunge tichienda navo zveshuwa maboundaries avakubudisa matara anoenderanisi pavoters here kana kuti kwete
avo vange vari mukuru weproject 4263 vayangaswen matete vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Sangano reZimbabwe Exemption Permit Holders Association raenda kumatare muSouth Africa richikumbira kuti mabhanga nezvikoro zvimiswe mukushungurudza zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinogona kudzingwa munyika panopera mapepa avo anovabvumidza kugara nekushanda muSouth Africa gore rinouya. MuNewsday, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoyambira varidzi vemahotera kuti vasabhadharisa mari yakawandisa vachiti izvi zvinokanganisa mamiriro eupfumi hwenyika. MuNewsday makare, varume vatatu vemumusha weparirewa kudomboshawa kumashonaland east vari kupomerwa mhosva yekubvuta nekuba vakapakata zvombo vanoti vakarohwa nemapurisa pavakanga vari muusungwa. Nesbet Nyamugafata, Silverstone Kumalo naTaurai Kasora vakamira mberi kwemutongi Dennis Mangosi weHarare vakaudzwa vatatu ava kuti nyaya yavo iendeswe kudare reHigh Court. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Asi ndinoshushikana zvikuru kuti maparamentari apuwa mari nosvika ma40,000 kuzvipatara zvedu zvisina kana mishonga kana chii. Vanhu veZimbabwe hamusi kuona here kuti apa kushandisiwa kuri kuitiwa kuparadza misangano kuparadza kune mapato anopikisa ndiwo kutowaparadza ikoko kutopa mari idzodzo dzeloni kosei vasingapi loni inanikire sei vasingatori mari iyoyo voisa mune zveutano vana vari kufa nezuva nekorera hakuna mvura muZimbabwe muHarare hakuna mvura vana vari kubatwa nezvirwere vanhu vachifa nekorera asi mari irimo muhurumende asi hurumende yakataimira kuti inoda kupa kuvanhu vanovaipikisa kuti vagoivhotera zvakaoma vanhu veZimbabwe.
Kune vamwe vemachechi vakutovhundutsira vanhu kuti muri kuuya nepabhodha muchibva kuna South Africa mukupinda nepabhodha renhankiri reBeit Bridge ye muchafamba so kana masvika kuno we are going to delete you. Kureva kuti mwari wevanhu vekuZimbabwe vakufanira kutevedzera mwari ave munangagwa kao ndiyava mwari akutokonzera kuti vana madzibaba ekosi vatovhundutsira vana vesangano vachoti tichakuteverai one by one vachiri kunamata here kana ndava kuita zvepolitics machechi achona akafomewa because of politics kuti vanhu vavhotere vamunangagwa ngavataure pavamire tutoshakana kuti kwai tuye ku Christmas yechatevegwa mudzimba muchakumbira regere nemuridzo. Iwo ndo vanogona kutozokumbira nemuridzo bozi kana kana ndiri senda kuti uya kune ndakatogadzirira ndinozova kuti alright vachauya kuzotinhangira. Ndobvawo ndakagadzirira tosangana pakati namadzibaba wacho. Ngavatsvage maaudio vachiisa malisti evanhu. Iwo ndo vachatanga kufa votisiya tiri vapenyu. Tatenda hangu.
Ndichipa kutenda chaizvo chaizvo president wevanhu, president weCitizen Coalition for Change, Vanelson Chamisa. Zvino zvavaita papa hakuna kana president wani angazvigona. Ende tese vana veZimbabwe ngatione kuti president ava ndi president vanoita zvido zvevanhu. Ndaikumbira kuti zvingagonekana nekuramba mari pakurwira vanhu. Zvingagonekana vangani kuramba mari kurwira vanhu. Onai vazhinji vese vanongoda zvokukambena vanoda mari kuti vagutse matumbu avo pachavo. Asi president Nelson Chamisa havana izvozvo. Vanoda kurwira vanhu kuti vagute. Vanoda kurwira vanhu kuti vararame zvakanaka. Onai reason yacho kumbati zvese izvi ngazvi mari dzese dzidai dzaiswa kuzvipatara kuti vanhu vese vararame. Mari dzese dzidai dzaiswa kuzvikoro kuti vana vadzidze. Munoona kuti ndokunonzi president haikona vamwe vese kumbagutsa matumba avo chete. Saka ini ndinoti ngaapinde zvake mukomana ngaapinde.
Mwoyo wangu unorwadza zvikuru. Ini ndinoitwa chausi chikowa pamasvingo pamusendeketa apo. Mwoyo wangu unorwadza zvikuru ndichitarisa nyaya yamukoma Job Scala ende mhosva yavanopomerwa kuti vaida kukonzeresa mhirizhonga. Zvinhu zvisipo zvokungotsvaga. Asi vakauraya vacho vakauraya Mo Blessing Ali vakatoregwa. Vapedza kunzi mutemo womunyika hauna divi rawakarerekera. Vanhu vachiurawa masikati neusiku nebato riri kutonga reZANU-PF. Mukataura chete matova maenemi neuwa akutozvimwawo. Asi neurombo naatafadzwa mugwadi anoti zvinhu zvaitika kuti hakuna zvakadaro zvaitika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
America inofunga kuti panofanirwa kuve nekururama uye kuvimbika panyaya yevanhu vakaitirwa utsinye muLibya. Ticharamba tiri vatsigiri vakasimba vedare reInternational Criminal Court kana kuti ICC muLibya senzira yekupa nayo kururama uye kuvimbika munyika iyoyo. Tinopembedza kuedza kwedare iri kuferefeta nekupomera mhosva vose vane chekuita nemabasa eutsinye akaitwa kuvanhu vemuLibya kubva muna kukadzi 2011. Vakadaro Ambassador Richard Mills, mutewedzeri wemumiriri weAmerica kuUnited Nations. Tinotambira kumutsiridzwa kwemuzinda weUnited Nations muLibya uye kudomwa kwemumiriri akakosha kana kuti Special Representative pamusoro pekuzama kuwanikwa kwechibvumirano chehwaro hwesarudzo huri pamutemo uye kuti Libya iite sarudzo dzakachena uye dzakajeka nekukasika. Muguta reTaruna, chikwata cheUnited Nations chaitsvaga chokwadi chakawana umbo hwekuti nhengo dzechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaniyat chakapara mhosva dzehondo pamwe nedzimwe mhosva dzinotyora kodzero dzevanhu dzinosanganisira kuponda, kukanda vanhu majeri, kutocha, kutsakatitsa vanhu zvechisimba nezvimwe zvisina kukodzera kuitwa kumunhu. Chikwata chaitsvaga chokwadi ichi chakawanawo nzvimbo nhatu dzinogona kunge dziine makuva evanhu asati azivikanwa. America inoramba ichitenda kuti kugadzirisa kusagadzikana kwezvematongerwo enyika pamwe nekushambadza kuzvidairira muLibya zvinoenda kure pakugadzirisa kusagadzikana kwave nenguva kwakatarisana nenyika iyi kusanganisira kuumbwa kwezvikwata zvine zvombo. Vakadaro Ambassador Mills, nekudaro tinokurudzira vakuru muhurumende yeLibya kuti vaite zvakawanda kutsigira pamwe nekuendesa mberi kuedza kuri kuitwa kuti pave nekuzivikanwa pane zvakaitika zvakaita sekuwanisa mikana kumagwaro kutsigira nhaurirano uye kupindura nekukasika kuzvikumbiro zverubatsiro rwemavhiza. Vaimbove vakuru muhurumende yaKadhafi vakaita Saif al-Islam Kadhafi uyo achakatarisana nekusungwa neICC nemhosva dzehondo nekutyora kodzero dzevanhu amiswe pamberi pedare, vakadaro Ambassador Mills. Vakashungurudzwa nevakapona vanokodzera kuwana chokwadi chizere changa chichinzvengana navo. Vakuru muhurumende yeLibya havasati vabatana nevamwe mukuti Saif al-Kadhafi amiswe pamberi pedare kuHague. Izvi zvinofanirwa kuitika nekukasika. America inoramba ichishushikana nezviri kuitika kuabva kure, kusanganisira madzimai nevana vadiki avanotarisana nekushungurudzwa zvepabonde pavanenge vachitiza muLibya. Ambassador Mills vakakurudzira hurumende yeLibya kuti itore matano ekuparadza kufambiswa kwevanhu pamwe nenzira dzekupinza nadzo zvinhu zviri kunze kwemutemo. Vakakurudzirawo zvakare kubviswa muLibya kwezvikwata zvose zvakapakata zvombo pamwe nevanorwira mari kana kuti mamesinari. America icharamba ichitsigira matano eICC ekuunza kodzero kune munhu wese kuvanhu vemuLibya. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Zero pane history yakakwanisa kugadzikwa board reFIFA. Vakakwanisa kuti gemu reGermany neCosta Rica ringe richiofficiatwa nevanhukadzi. Saka it was the first time in the history of soccer kuti mutambo wenhabvu uitwe nevanhukadzi. And ndinoona chiri chunhu chakanaka sereki kupromota mutambo wenhabvu uri dominated nevarume kuti uende kuvanhukadzi kuti vakwanise kuwanawo mabasa.
Zvokuwana kwako vakabata mutambo uyu zvakanaka here? Chii chawakaona? Pane zvakambokanganisikawo here?
Vakabata mutambo zvakanakisisa ende zvakaratidza kuti vakadzi vari as good as varume pamutambo wenhabvu. Saka zvinhu zvito zvazvangosara chete kuti vanhu vechivanhukadzi vachibata nyere. Maligi evakadzi ari kuona kudhara ndokutamirira kuti vakadzi vakwanise kubata nyere, ende vakadzi vacho vakakwanisa kubata nyere zvakanakisisa. And the referee wacho anga achova atone inexperience yemagames kwaanga ari kuFrance. Saka ndakafara chose kuti vanhukadzi vakwanisa kuchiita magames.
Pamitambo yanezuro yacho iyi ungangotipa muchidimbu kuti zvakabuda sei nezvawakaona pazvikwata zvakatamba izvi?
Mitambo iyi yakaburitsa mashura nezviratidzo. Ndakaona gemu reCroatia neBelgium. And the game iri Belgium ndo the golden generation yanga iri ranked number 2. Tachitarisira kuti inge ichipinda mafinals, but haina kukwanisa kuenda to the round, to the next stage. Zvino vaizvo kuti yabuda mutournament. And yakatifana kunge ichiwina neCroatia. Not a draw, not a loss, but a win. But sezvinewo zvakaramba. Then kuita mutambo weCanada neMorocco. Canada yakarohwa neMorocco. Morocco naida kuti iwine since vari vabs vekuAfrica. Vakakwanisa kurova Canada by 2-1, zvichireva izvo kuti vari kutopa group. And it is the first country in Africa to qualify topping the group. Zvinhu zvinofadza chaizvo. Then kuita mutambo weJapan neSpain. Apa ndachitarisira kuti Spain icharova Japan, but ndakaarira kuzoona mushe. My predictions were wrong. Japan yakakwanisa kurova Spain by 2-1, zvichireva izvo kuti iyo Spain neJapan vakakwanisa kukwalifya kuti vaende the next round. Vachikwanisawo kuti Germany yataisungira kuti ichakwanisa kukwalifya ibude mutournament.
Nhasi pane mitambo mina, South Korea nePortugal muchidimbu, unofungei?
South Korea haizi timu yekuunderestimate.
Uyo anga ari mukomana anofarira zvemutambo yenhabvu Brian Msekiwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusatisai nemufaro.